Kamoto kambere vere, kanopisa matanda mberi, mazapisa zangone kudambeva, mazapisa zangone kudatsuro, harizi shavire kuvima, shavire kuviringa, iwewe mbuti wefodya, zvimati kushani usati warasa, tikaparadza masango, taparadza mhuka neshiri, iwewe muri miteerera, gadzirawo mafaya gadzi, bese bese patanga. Moto, kibasira neka kudzimura, muzvikoro hero kabasa, kudzidzisa vana njodzi dzemoto, ndoda kutenda veema, vachagurura vari kuita, ngatishande pamwe navo, kudzivirira njodzi dzemoto, matanda mberi.
Emma, protecting the environment.